This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri kurume 24, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wevechidiki veMDCT vaHappy Mochidziva vanoti vakarohwa zvakaomarara nemasoja nezuro manheru muHarare. Zimbabwe yabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva rekuremekedza kutaura chokwadi reInternational Day of Truth. Hurumende inoti yakazvipira kutevedza mitemo inoremekedza vemabhizimusi vekunze senzira yekukwezva vekunze kuti vazosima mari dzavo munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wevechidiki veMDCT vaHappy Mochidziva vanoti vakarohwa zvakaomarara nemasoja nezuro manheru muHarare. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro wevechidiki muMDCT vaHappy Mochidziva vaudza Studio 7 vachibva kuchipatara kwavaenda kunorapwa kuti vakazvindikitwa nemasoja mudhorobha reHarare nezuro manheru mushure mekunge vamira pane rimwe garaji rinotengeswa mafuta emotokari.
Ya ichokwadi nezuro munguva dza 6 manheru nguva yandanda kutoindawo kumba ndasvika pafilling station yepatotal muna Samora. Takamira nichitsvagawo hangu airtime yekuti tinge tichifona. Saka panguva yandakamira ipapo ndakabva ndaona pamota pandaive ndiri mota yandaive naye youth assembly ine padlock. Pasvika masoja aisvika 5 anga akapfeka uniform inoratidza kuti ndeve kuIngomo Barracks. Saka vachisvika pamota vakasvika vachiti tachida kutaura newe. Ndikati muri kuda kutaura nezvenyaya yei? Hanzai waburuka titaure. Ndikati aiwa hazvii ndiburuke. Saka pandakaona vava kuda kusenzesa vanga kuda kusenzesa simba kupfuura dhoo remota ndabva ndati aurait regedzai ndiuye panze ipapo titaure. Pandakangobuda panze havana kundipa nguva yekuti ndinge ndichitaura navo. Vakabva vatanga kundidhonza mumwe achibva atotanga kurova mbama achipakera achidedzera selauti muchinja selauti muchinja. Vachirova mumwe achitigara pasi ndichikavewa mabhutsu. Ndobva ndakabva ndazorohwa paziso iri riri kudai kundinetsa nebhutsu yemumwewo musoja anga ari wechidiki wachona. Saka panguva iyoyo pakabva pasvika mupurisa akangosvika achibvunza kuti kochii chiri kuitika. Vese nobva vatanga kumhanya vachipinda mumota yavo chigolf VW chine namba inoti ACA 3738 vachibva vaspeeda off neBlawayo Road. We tried kuti tivatevere asi hatina kugona kuvabata vachimhanya nemota yavo vachienda. Tikazovasiya zvedu vachienda nangoti sezvo ndawana namba yavo iyi hapana kuipa tichangotsvaga kuti tione kuti muridzi wayo angavara.
Vachidziva vakurudzira hurumende kuti masoja nemapurisa vachengetedze veruzhinji kwete kuti vawanike vari ivo vari pamberi pekutyora kodzero dzeveruzhinji.
Zvino zviri kundinetsa especially semukuru wevechidiki veMDC kuona kuti hurumende yatinayo pari zvino haisi kukwanisa kuchengetedza kodzero dzevanhu. Vanhu vacho vatinotarisira kuti vange vachichengetedza kodzero ivo vestate ndo vari kutopara mhaka. Rufunga recently makazvinzwa kuti kuchitungwisa vanhu vakatyora munhu gumu youth wedu gumbo haasi vanhu vezanubodo asi mapurisa akatotyora munhu yegumbo. Ende zvaitika zvakaitika kuRed Cliff munoziva kuti masoja akasvika achirova mayouth. Zvaitika nhasi nezuro uno kuHarare kwandiri masoja zvakare akanga achiuya achirova. Saka it's state versus the people.
vaenderera mberi vachiti munyika mungangoita kusagadzikana kana masoja nemapurisa akasiyiwa achishungurudza vanhu. Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisai ruhanya vanoti kushungurudzwa kuri kuitwa vanhu nemasoja nemapurisa kunosvibisa zita remutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, vano vezvakare sachigaro weSADC pamwe neAfrican Union.
Chokutanga ndechekuti zviri kuitika zviri kutiratidza kuti muZimbabwe hamuna shanduko yaitwa kunyange hazvo zvaanochiti yakawina maelection, kunyange hazvo tichiti tine dubu mbimbiro idzvaro mutemo zvichikonzerwa nenyaya yekuti hupfuma hausi kufamba zvakanaka. Chechipiri, zvinoratidza kuSADC nekuAU nepasi rose kuti mushiri nemuriro wayo haichinji, vamugabe ndoutongo hwavo, utongo hwo hauchinji kusvika vamugabe vaenda muguva.
Mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vati mapurisa hasati atambira chichemo chekurohwa kwavachidziva, saka nokudaro havana zvavanokwanisa kutaura nezvenyaya iyi. Kurohwa kwavachidziva avo vakakuvadzwa ziso kunoyo apo mutungamiriri weOccupy Africa Unity Square vaItai Dzamara vasiri kuwanikwa zvitevera kupambwa kwavakaitwa nevari kufungidzirwa kuti vasori masvondo maviri adarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu muzvararumbidzai Dhube vanoti hurumende inofanirwa kutsvaga mutungamiriri weOccupy Africa Unity Square vaItai Dzamara zvakasimba uye kuti vadzorwe kumuri yavo. Muzvare Dhube ava vakanga vari muchirongwa cheYoung African Leaders Initiative muAmerica gore rapera vanoti vari kushushikana zvikuru nekupambwa uye kutsakatika kwavadzamara masvondo maviri apfuura. Mutungamiriri Nkomo weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Dhube kuti tinzwe maonero avo.
Nyaya yaItai Dzamara inyaya inosuwisa uye inosiririsa nenyaya yekuti semunhu akamboshanda kwenguva yakareba NGO muZimbabwe, takaona zvakaitika kuna Justina Mukoko. Tinoona kunge ndizvo zvadzokorodza zvekare. Asi chandinongovimba ndechekuti dai awanikwa adzoswa kumhuri yake ari mupenyu asina kukuvadzwa, nekuti zvinenge zviri zvinhu zvisina kunaka kuti vanhu vangonzi vashayika vanyangadika munyika yedu.
Muzvare rumbidzai Dhube igweta rinorwira kodzero dzevanhu vanga vachitaura vari muno muWashington DC. Zimbabwe nasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekuremekedza kutaurwa kwechokwadi reInternational Day of Truth. Vachitaura paurongwa hwaitirwa muchinoi nhasi, mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaAbel Chikomo vati zvakakosha kuti Zimbabwe, iyo inozivikanwa nekutyora kodzero dzevanhu, itore matanho ekuona kuti hapana kodzero dzinochorwa munyika. Asi vaChikomo vati zvinofadza kuti bumbiro idzva remitemo yenyika rinokomekedza kuti kodzero dzevanhu dzichengetedzwe kuburikidza nekuumbwa kwemakomishena anoona nezvekodzero dzevanhu. Vatiwo hurumende inofanirwa kuona kuti makomisheni aya ava kushanda ose. Vachitaurawo pamusangano uyu vaimbo wemutoro wenhau uye vava kuita zvematongerwo enyika vaDenis Kagonye vatiwo vanhu havasi kuzofa vakaziva chokwadi chezvaiitika munyika kana zviri kuitika pari zvino, nepamusana pekuti hapana ari kuremekedza kutaurwa kwechokwadi. Vatiwo makomishena ari kuumbwa nehurumende aya haana zvaachabatsira veruzhinji nazvo, sezvo basa remakomisheni aya richapiwa vanhu vanodyidzana nevakuru vakuru. Zuva reInternational Day of Truth rakatarwa musi wa21 zvita 2010 nesangano reUnited Nations senzira yekuremekedza Archbishop Oscar Romero vekuEl Salvador ava vakaurayiwa vachirwira kodzero dzevanhu muna kurume 1980. Zuva iri rava kucherechedzwa pasi rose musi wa24 kurume senzira yekuremekedza vanhu pasi rose vari kushanda zvakadzama mukurwira kodzero dzevanhu vose. Direct from Washington, the voice of America, VOA. National Standing Committee yeMDC inotungamirwa naVamogen Tsvangirai yasangana nhasi mangwanani muHarare ikasunga kuzadzisa chisungo chakaitwa neCongress yebato iri chekusapinda musarudzo dzose kusvika zvinoda kugadziriswa munyaya dzesarudzo zvose zvagadziriswa. Mutauriri webato iri Vaobert Gutu vanoti National Council yebato ravo ichagara mumazuva mashoma anotevera uye ndiyo inotarisirwa kuzobuda nechisungo chichatungamira bato ravo panyaya yesarudzo. Kana bato reMDCT rikasapinda musarudzo, zvinenge zvoreva kuti harisi kuzokwikwidza muzvigaro gumi nezvina zvevamiriri vedare reparamende neSenate varakadzinga mubato iri. Zvimwe zvigaro zvinomwe zvenhengo dzakadzingwa zvinogona kuzadziswa nekudoma vamiriri kubva mubato iri kana kuti proportional representation. Ngatinzwe hurukuro yataita navagutu pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi jonga, ndinoda kuti vateereri vazive kuti zuva ranhasi musi wechipiri tasangana seNational Standing Committee yeMDC, saka tawirirana isu soutungamiri hukuru hweMDC kuti hatimbozofa takapinda maelections, angava mabyelections kana maelections emhando ipi zvayo, kusiya kwokuti paitwa maelectoral reforms atakati aitwe, akafanana nekuti pave neanew biometric voters law, akafanana nekuti pava nemutemo mutsva unozenge uchinzi unopa masimba kuzek kuti inyorese vanhu kuti vaite mavoters, nekutiwo zvigadzirise nyaya dzemedia nezvimwe zvakawanda wanda zvakadaro.
Vamwe vangati vagutu makadaidzirei nhengo kubva muparamende muchiziva yenyu kuti hamusi kuzopinda musarudzo?
Isu tiri bato rinonzi muchirungu we are a part of excellence jonga. Zvatinoita tinotedzera gwara romurao weparty, constitution yeparty, tinotedzera mutemo wenyika, constitution yeZimbabwe, kunyanyanyanya tinotedzera zvisungo zvinenge zvakaitwa neCongress yemusangano wedu anoonziwo maresolutions muchirungu. Saka zvatakaita taingotevedzera resolution yaiti vose vakapanduka, nhengo dzedu dziro muparamendi dzakapanduka ngadzibudiswe muparamendi. Ndo zvatakaita. Mukanatsoongorora munoonatsoona kuti tiri kutevedzera gwara reCongress, maresolutions eCongress ndo atakati nama nawo kuti kwati nawo hatina kana kumbobuda mari.
Avanga vari mutauriri weMDC Vaobert Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Vari kukwikwidza musarudzo yeby-election kuChirumanzu, Zimbabwe, vakamirira bato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA vamunashe Mutodza, vanoti nhengo dzavo dziri kutyisidzirwa nenhengo dzeZANU-PF apo dzinenge dzichitsvaga rutsigiro. Vamutodza vanotiwo kunyange hazvo vakakwanisa kuwana gwaro revavhoti mazuva maviri apfuura, vanoona vaine nguva duku kwazvo yekuti variongorore vachizotora matanho kana vaine zvekupokana nazvo. Sarudzo yekutsvaga vachatora chigaro chakasiyiwa nemumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa dziri kutarisirwa kuitwa nemusi wechishanu svondo rino. Vamwe vari kukwikwidza musarudzo idzi mudzimai wavamunangagwa, amai Auxilia Mnangagwa, amai Abigail Rumbidzai Musambasi veTransform Zimbabwe, vagadza Moyo Dewa webato reGood People's Movement, pamwe nava Wilbrod Kanoti vari kukwikwidza vakazvimirira. Studio 7 aina kukwanisa kubata amai Mnangagwa nevamwe vavachakwikwidzana navo. Mapato eMDC ose akaramba kupinda musarudzo idzi achiti anoda kutanga aona shanduko mune nyaya dzakawanda dzinosanganisira gwaro revavhoti. Ngatinzwe hurukuru yataita navamutodza pamusoro penyaya iyi.
Takatatana nemabyelections ari kuitwa manje neFriday musi wa27. Saka tichifamba kudaro mundima tinosanganawo nezvinhingambinyi zvakatiwoo. Zvamunongoziva kuti bato ratinobata naro reZANU-PF rine vanhu vakaomawo musoro. Vamwe vanotivhundudzirawo, vamwewo ndovanopretenawo masupporters edu, vamwe vanotofona pakati peusiku vakahaida nhamba kutoti iwewe tiutichika ikokoko, ufanga kuti uite dhirowe, haufani kuti ukugizane namai, but mune iye unenge akatoaida namba kuti ufunde kuti ndiani. Umwe azotaura asi havazosvikizawo inenge chingoriwo ngotretena zviya zvekuti ungovhunduka.
Asi muri kukwanisa here kuita misangano musiri kukanganiswa?
Misangano zvedu hatisati tainyatsoita musangano wakasimba wokuti vangatikanganisa, asi patakafamba zvedu apa vamwewo ndo vanenge vachitiaifamba paya paya tikaunganidza vanhu kana tikangoda kuti tikutaura navanhu unotoona vanosvika ipapo vamwe vachitonga mutoimba vamwe vachitaura zimbo vachitaura mavulgar languages zvekuti topedzera zvedu takudii takutodispese pasi asina kumboita zvedu rari ihombe zvataita taingoita aya anonzi madoor to door campaigns.
Zvii zvamuri kuvimbisa vanhu sebato reNCA uye savamutodza?
Sebato reNCA tine tarisiro yekuti kana tichinge tapindawo papawa kana tichinge tawanawo mukana wekuti tipindewo papawa munhu woga woga anorarama mukati menyika yezimbabwe awanewo chokudya awanewo mukana wekuti paanenge achirapiwa arapiwewo zvemhando yapamusoro.
Vamunashe Mutodza vari kumirira bato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA musarudzo yekuchirumhanzu Zimbabwe. Vanga vari parunhare kuchirumhanzu kwakare neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padande mutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa919 AM, pa4930 kana pa12080 ne15455 kHz pashortwave. Tombotarisa zviri munhau dzinotevera. Tokupai zviri munhau dzebva kune dzimwe nyika. Mutungamiri wemuAfghanistan vaAshraf Ghani vasangana nemutungamiri weAmerica vaBarack Obama pamuzinda weWhite House nhasi. Nyaya huru iri kubvunzwa nderemangwana remauto emuAmerica muAfghanistan. VaGhani vakasangana nezuro nevakuru vakuru vemuAmerica vanosanganisira gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaJohn Kerry avo vakarumbidza hurukuro dzavakaita. Mutungamiri weBritain vaDavid Cameron vanoti havasi kuzokwikwidza kuti vatonge kwetemu yechitatu kana bato ravo reConservative Party rikakunda musarudzo dzenhengo dzeparamende dzichaitwa musi wa10 Chivabvu. Muhurukuro yavaita nenhepfenyuro yeBBC vaCameron vati vachashanda kwemakore mashanu kana bato ravo rikakunda musarudzo sezvo vari kuda kuzaisa zvinangwa zvavo munyaya dzedzidzo nekugara zvakanaka kwevanhu. Mushure mezvo vanoti havasi kuzokwikwidza musarudzo dzichazotevera. Hurumende inoti Zimbabwe yakazvipira kutevedza mitemo inoremekedza vemabhizimusi vekunze pamwe nekuchengetedza mabhizimusi aya senzira yekukwezva vekunze kuti vazosima mari dzavo munyika. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wavaita nemwe mukuru anoshanda kubazi rinoona nezvekunze kwenyika yeGermany uye achiona nezvedunhu rekuchamhembe kweAfrica pamwe nedunhu reSahel, vaGeorge Schmidt, gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa, vati zvave pachena kuti vekunze vanoda kutanga mabhizimisi munyika dzine mitemo yakajeka uye Zimbabwe yazvipira kutevedza mitemo iyi. Pari zvino vemabhizimisi vekunze havasi kufara nemutemo wekupa masimba yeupfumi kuvatema uyo unosungira makambani ekunze kupa zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana zvemabhizimisi avo kuvatema vemuno. VaChinamasa vati musangano wavo navaSchmidt wange wakanangana nekugadzirisa kukwikwidzana pakati peZimbabwe neGermany munyaya dzeupfumi nematongerwo enyika. Vatiwo pane chikwata chebazi ravo chichaenda kuGermany kunoenderera mberi nenhaurirano idzi. Vatiwo vabata-bata nyaya yechikwereti cheZimbabwe kuGermany icho vati chinodarika mazana manomwe mamiriyoni emadhora. VaSchmidt avo vari kushanya munyika kwemazuva maviri vati zvakakosha kuti nyika ive nemitemo inoremekedza kodzero dzevanhu nevamabhizimisi uye nyika yavo yakazvipira kutsigira Zimbabwe kuvandudza mitemo yayo sezvinodiwa nebumbiro idzva remutemo iro rinopa vanhu nevemabhizimisi kodzero dzavo. Vatiwo vanofara nenhaurirano mutaurirano nezvirongwa zvestaff monitored program zvirikuitwa neZimbabwe neInternational Monetary Fund vakati kubudirira kwezvirongwa izvi kunowedzera mukana wekudyidzana kweZimbabwe nenyika dzakabudirira pasi rose. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati zvinofadza kuti hurumende yave kuda kuvandudza mitemo kuti iite zvinoda vemabhizimisi, asi vakati izvi zvavikuitika nyika yave parumananzombe.
Tinoona kuti hurumende yaitomborambawo zvinhu zvakawanda zvayakubvumirana nayo iko zvino. Zviratidza kuti chido hachipo, asi kubudikidza nekuoma kwaita zvinhu hurumende yakumanikidzwa kuti itsvake nzira idzi, dziridzo nzira dzega dzaingakwanisa kuti irambe ichirarama nadzo.
Vakuchera vati kuoma kwaita zvinhu munyika ndiko kwave kumanikidza hurumende kuti ibude pachena kuti yave kuda kusandira mimwe mitemo kuitira kuti ikwanise kukwezva vemabhizimisi vekunze pamwe nekuvandudza upfumi. Mune imwewo nyaya, kambani dzeEconet neNational Foods nhasi dzaparura chirongwa cheEcoShopper icho chichaita kuti avo vane EcoCash vakwanise kutengera hama neshamwari dzavo chikafu muzvitoro. Zvinhu zvinotengwa izvi zvinotangira pamadhora makumi maviri zvichikwira kusvika pazana nemakumi mashanu emadhora. Mumwe mushandi weEcoCash, amai Natalie Javangwe Morris, vanoti pasi pechirongwa ichi anotumira grocery ndiye anobhadhariswa kamari kadiki, asi uye anoritambira hapana muripo waanobhadhara.
Munhu anongoenda kana achumirwa grocery rake kuno collector grocery, haachatambudziki kuti zvondofanha kumbonotanga taburitsa mari mufoni ndochizonotenga grocery riyariya. Munhu akutongonopika grocery rake raatengerwa, ndozvo zvakanakira munhu ari kumba. Uye zvaakwanisa kuseva mari yake pakuti zvoni haachaite cash out fee yaachanga achawana pakuburitsa mari pachi paEcoCash.
Vatiwo vakasarudzwa kushanda nekambani yeNational Foods sezvo kambani ichigadzira zvinhu zvakawanda zvinoshandiswa nevanhu zuva rega rega uye iine zvitoro zvakawanda munzvimbo zhinji munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Vanhu vazhinji vari kurarama kumaruva vanoti vari kunhonga svosve nemuromo nekuda kwekuoma kwezvinhu munyika. Nyanzvi munyaya dzoupfumi dzinoti izvi zviri kukonzerwa neupfumi hwenyika huri kuramba huchiondomoka. Mumwe mudzimai wekumaruwa ekubhikita, Ambuya Guvheya, vanoti vagari vemudunhu ravo havana mabasa uye zvirimwa zvizhinji zvakarohwa nezuva zvekuti gohwo remwaka uno rino harina kumira zvakanaka. Ambuya Guvheya vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika dzekumavirira, kwete kuramba vachichema nenyaya yezvirango zvakatemerwa nyika zvinonzi zviri kusunga upfumi. Ambuya Guvheya vanotiwo vechidiki havana mabasa, izvo zviri kuita kuti vaite mabasa asina kutsarukana sezvo vasina zvimwe zvekuita. Mavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7 ataura naAmbuya Guvheya pamusoro pekuoma kuri kuita upenyu.
Yayo upfumi hwenyika yakatotiomera zvisingaiti, nokuti kusvika pari zvino dhora racho harichabatiki. Mushure mokusabatika kwedhora, nzara inzara. Taifungidzira kuti pamwe kuda mvura ingangonaya kuda tikapona, zvino hatisinyatarisi. Saka hatichatozivi kuti todii, kuti nongonzwa kuti mudhara unongogara ari mundege, zvinozototirwadza. Mari iyoyo dei yanga isingapindi mundege, ichotengera hayo vanhu chikafu zvaive nani.
Muri kurarama sei zuva nezuva kumamisha kwamuri kugara uku?
Mararamiro acho ndiwo akatoshata. Pari zvino tatitumbudzira kuti pamwe kuda nemvura yanga yanaya, kuda taikwanisa kuti kune vanazvo woindavo uchingonomushandiravo nekupapo kuti urarame. Zvino mvura yacho iri kuramba, unotongoona kutongoti minda yakaomerwa, hapana kana chokuti munhu wotongochengetedza wechikafu chake kuti azhewo nemhuri yake, asi usina chokubhadhara vaya vanoshanda.
Mungati imi mhuri yenyu inoda mari yakawanda sei pamwedzi pega pega kuti murarame?
Ini mhuri yendinogara nayo pamwedzi kuti ndikati chikafu chesadza chayo handichateverengi zvimwe zvana tiizvi, nokuti tikuru isadza handichateverengi zvimwe izvi. Hatii pleasure izvi, hatichatomboizivi setongoda kutongoite sadza ritidye sadza. Kana ndikange ndatowana kana kuti $100 pamwedzi, maybe zvingatoenda, nekuti chero chibagwe chazi kana unacho chakudhura $10 mugomo. Saka ndikuzei kuti mhuri inenge iina vana 6 to 7 bhagedhi haripedzivhiki.
Semaonero enyu, zvii zvingaitwe kuti zvinhu zviwanikwe zvichigadzirikawo kuitira kuti imi nevamwewo vakateerera pari zvino muwanikwewo muchiwana upenyu hwakati rerukei?
Chandino kumbia ndecho kungoti iyo hurumende deyanga ichitogona. Yaigona kuirirana na vamwe nenyika dziri mhiri kokote zvavo zvavanoita kuti zvokwanzi mabhunu chiki. Mabhunu ariko takadzirana maiko. Takatingawo nhamo yakadai iko. Mabhunu ndeimwe nyaya iko zvino vakadzinga akaenda kunana Mozambique. Takuinda zvekuti kunopema kunana Mozambique. Vakadzinga akaenda kunana Zambia iko zvino vari kunana Zambia kwavari kurima ndoko akubvetika kuti chakawanda ikoko. Saka muchiona vari mivasiari michibago chakawanda nenyaya yokuti havana kwavanochicheta. Kita wakateta mjendia wapa charu. Saka vori mire ya wazwa kawanda. Niwa wajita losu.
Vamwe venyu wari kugara imomo mubikita. Mungati wari kurara masei zuwa nezuwa. Taka nyanyota risanya iyo ye ufumi wenyika.
Hapa namara wana mire. Vazizi wamu wari kutena kumapura zuku. Waito lodi sakura weiko kwa asukungo sakura kwezuwa. Kususina chichaba achira ikoko.
Avanga vari ambuya guvea vekubikita. Vaishitaura wari kubikita kwa kare kumashingo. Na Marvelous Mshanganya uye we Studio 7. Kushandiswa kwezvinodhaka zviri pamutemo nezvisiri pamutemo kunonzi kwanetsa zvikuru kune vechidiki muZimbabwe. Mamwe masangano anoshanda nevechidiki anosanganisira Active Youth Zimbabwe neZimbabwe Liberties and Drug Network anoti zvinodhaka zvinoshandiswa zvakawanda zvinosanganisira mbanje, glue nengoma. Vamwe vanonzi vanosanganisa mapiritsi emaARVs nemuchetura wekuuraya makonzo izvo zvinoisa upenyu hwavo panjodzi. Tatenda Gumbo weStudio 7 ataura nemukokeri wesangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network waWilson Box kuti tinzwe zvizere.
Tirikurudzira kuti dai hurumende yange yaongorora mutemo uyo unosunga vanoshandisa zvinokora kana kuti illicit drugs. Tangati chiti izvo dai mutemo uyu wangu wakurudzira kuti vanhu varapwe vaendeswe kumarehabilitation centers kwete kuendeswa kumajere. Nekuti munoona kuti izvo kana vanhu vakaendeswa kumajere hurumende yedu ichange ichishandisa mari yakawanda inofanira kunge ichishandiswa kune zvimwe zvinhu zvinofanira kunge zvigadziriswa munyika. Saka munoona zvakare kuti kana munhu akaendeswa kujere kana tomboti anga ari chiremba tinenge tatorasikirwa nemishandi akakosha anofanira kunge achitobatsira vamwe vanhu. Saka tiri kuti isu seZimbabwe Civil Liberties and Drug Network mutemo ngauongororwe kuitira kuti vanhu vedu vange vachirapwa vasaendeswe kumajeri.
MuZimbabwe mune madrugs akaita sei?
Right, parizvino madrugs ari kunyanyowanika mastreet kunoti mbanje. Kota kamwe kachinumiwa kemushongo wechikosoro unonzi iwo brongo kadrug kanowanikwa. Karimu imumuno masiritsi edu Harare toita mapiritsi anoita kuti vana vangobva kufara kukunakirwa. Kwoita pane imwe inonzi petadine radio inonzi iri kubudiswa muzvipatara zvedu nokuti hamuchisina macontrols akaita se akanyatsokwana zvakanakanaka. And then kwoita imwe yacho futi mishonga ndeya iri kushandiswa nevana kubvisa pamuviri kunyanyanyanya pane inonzi octosin.
Wilson Box ndiye director weZimbabwe Civil Liberties and Drug Network vachitaura vari parunhare natatenda Gumbo weStudio 7. MuHarare munonzi hamusi kudaidzwa anonzwa nemufaro sezvo vatsigiri vechikwata cheDynamos vari kufarira kukunda kwakaita chikwata chavo Buffaloes 3-0. Ngatinzwei mutoro wenhau Michael Kariati.
Chikwata ichi chinozivikanwa zvikuru nekusatanga zvakanaka mumakundano aya. Zvekuti vanotevera Dimbare vari kupemberera zvakaitika mukurakasha Buffaloes 3-0. Vachiti ivo izvi zviri kuratidza kuti Dynamos haisi kuita zvekutamba gore rino. Makore apfuura, Dynamos yanga ichinetseka zvikuru mitambo yekutanga zvekuti yanga ichitanga isiri pazvikwata zvinenge zviri pamusoro-soro asi ichizopedzesera yatora mukombe. Sezvanga zvichingoitika makore apfuura, mumwe mutsigiri wechikwata ichi vaEdison Mangwende vanoti vanga vasingatarisire kuti Dynamos inokunda mumutambo wekutanga vachiti zvakaitika izvi zvinofadza zvikuru.
Ndandisingazvitarisire but ndandine confidence yekuti timu yedu inogona kutora timu inogona kuwina. Saka ndozvaitika ndafara.
Kunyange hazvo Dynamos isiri iyo iri pamusoro-soro, kupemberera kwevatsigiri veDimbare kuri kuenderera mberi. Mumwe wacho vaAndrew Rhodes vachiti kukunda 3-0 kuri kuratidza mutsindo une chikwata chavo.
Makundira ataita manje apa ndoyanoza nemutsindo wese anonyatsoziva kuti Dimbare timu yenyika.
Zvichitevera mitambo yekutanga, chikwata cheTriangle ndicho chiri pamusoro-soro chichiteverwa neDynamos. Zvikwata izvi zvine mapoints matatu, zvimwe chete neZPC Kariba, Capes United Chicken Inn pamwe neCholocho Pirates. Chikwata chakabuditsa mazimari mazhinji chitenga vatambi vatsva cheHarare City chiri pachinhano chegumi nenhatu mushure mekurohwa 1-0 neCholocho.
Tinotenda Michael. Musatakanganwa vateereri kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nevechidiki rinonzi riri kukonzerwa nezvinodhaka zvavanonzi vari kushandisa. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri, ndichiti murari zvakanaka vateereri.